A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. Welcome to the Women's Roundtable this February 19, 2015. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, PJ Ngatikurukurei Madzimai. I'm marvelous Mhlanganyahuye.
I'm Praxedes Jeremiah.
And today we, on the Women's Roundtable, we are looking at the economic hardships facing the country and how women are coming up with innovative ways of overcoming this. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day.
Lila Kunjalo Ustola Ebulenjini on the web on www.voazimbabwe.com, Lobanjalo www.voashona.com, Lobanjalo www.voaindebele.com.
Zvinomba woma here asi semadzimai tinoramba takashinga uye tinoramba tichitsvaga zvimwe zvekuita kuti zvirege kunyanya kutiomera pakutambira apa ndopanongoona ngoti mitsei kuti kana uri kuenda kubasa zuva nezuva uchida kukwira bhazi nekuwana zvimwe zvekuti kumba zvifambe zvakanaka asi zvisingaite saizvozvo zvinogona kuoma saka kurudzirai ndingangopa kumadzimai ndeyekuti kana isiwo tiri mumabhizinesi takambotangawo tichitengesera mabhuti ndofunga makatomboionawo nyaya yacho ichibuda kuti vanhu vakawanda vari kutotengesera zvinhu zvavo kana imba kana zvekudya chaizvo vari kutengesa vari kumabhuti emotikari nekuona kuti pekushandira panenge pachidhura kuti ushande uri kumba unogona kugadzira zvaunogadzira uri kumba asi uzozvishambadzira kwakuda kuti uende paunoonekwa nevazhinji kana ini pandakambotangaka ndakatomboita zvinhu zvakawanda kufanana nekutengesera mubhuti ikoko waigona kuti zvinhu zvako zvimwe zvine zvisingafambi kushopo during the week musosatadhe uya wotora wonomira padzi mashops wovhura bhuti rako vanhu vachipfuura vachiti muri kutengeseiwo vachingonhonga vachienda apa hauna rende wabhadhara unenge wangobhadharawo kana ndulasikumire panzvimbo iyoyo saka ndezvimwe zvinhu vamwe vanozvitarisira havo pasi asi zvinhu zvinotobatsira zvimwewo zvindingakurudzire ndezvekuti nemadzimai madzimai tinogona zvekushanda yatingati mucommunity sezvatinoita kumasvondo kwatinoenda nekumwe kwakadaro saka ndinongokurudzira kuti madzimai usarambe wakagara uri pako ga uchizvidyira mwoyo nekuti ukatoramba uri pako ga zvinotonyanya kunetsa saka ndiri kuona kuti zvimwe zvemadzimai tiri kutodzokera kune zvaaitwa namai vedu kare vamwe vanenge vachitozvishora kuti mai vangu vaiita zvenu yainzi mikando vamwe vane takangosiyana vanozvipa asi tiri kutoona toti nhasi uno kuti mudzimai aende kubhengi kunotsvaga mari yekuti aite bhizinesi yake kana kuti agone kusimudzira bhizinesi zvaoma nekuti mari yatirikushandisa ine huremu hwakanyanya uyezve inodhura kuti uzoibhadhara uchidzorera pamusoro pane chimbadzo saka kana uchida kutangawo uri munhu aroda kutangawo zvaunoda kuita kana dzingava huku kana ndezvimwe zvipi zvaunoda kuita kana zvekuruka kana zvakadaro unokwanisawo kungopindawo munenge mune vamwe vazhinji vamwe vanotama ma20 vamwe vamwe 30 vamwe 50 chaiwo vachibatana vachisa zvimari zvavo pamwe chete nenguva pfupi unotoona toti paunochachidzana chako ukapihwawo mari iyoyo achiti vanhu vakabvisa kana ma$50 kana ma$100 vari 20 unotoona toti patobuda nekahuremu munhu mumwe chete akaipiwa kana kuti vairi vakakamurirana panguva iyoyo nenguva diki diki munhu anenge atosumudza chimwe chinhu chinoita kuona kuti mhuri yake irambe ichiwana zvekudya uye kutozosumudza bhizinesi iroro kuti ritoita chinji kutoti zuva nezuva akutoita izvozvo knowing Zimbabwean women they are very hard working and they can do a lot of patchwork, they can do crochetry work, a lot of things that they can do. I would really urge all women to join some sort of club. I know there are lots of clubs from the churches, from all sorts of arenas, and women can actually do savings clubs. And I think a lot of women have started from those savings clubs. Some can look down upon those thinking that this was, you know, old style and, you know, my mother used to do it, you know, that she could buy a pot and all these things, so why should I do? But there's nothing wrong in the idea. You can actually make it better. So I would really encourage women to work in groups because that's the easiest way of springing up or starting something afresh, because going to the bank on your own with no collateral, no brick and mortar, you know, to your name is really very difficult.
Tonight on the Women's Roundtable, we are focusing on the hardships facing women and different ways in which they are trying to cope.
Mm-hmm. A recent consumer survey, actually, Mavi, says that half of the adult population in the country right now earn less than $100 a month, despite the continued economic challenges facing the country. And this has left many asking what innovative ways women can use to ensure that they continue to put forward, to put food on the table for their family.
And PJ, according to the survey, 44% of the population had to skip a meal this year because of lack of finance to buy food, in comparison to 29% in 2011. So that's a big jump, and it's really showing that the economy is continuing to slide. But as Mrs. Sativagone earlier on said, it's not time for women to bury their head in the sand, but it's time for women to get up and say, what can I do to make the situation better for me and my family, PJ?
There's also been an increase in those school dropouts, especially due to lack of fees, from 25% to 36% in 2014, especially the casualty, mostly girls.
Yes, you're right. And as we all know, in Zimbabwe, women make up half of the country's population. And they are said to be now turning to such innovative ways like savings clubs, business clubs, and working groups as they try to cope in the really difficult economic environment, which is continuing to spiral downwards, PJ, as you know.
Business women Maima Rahatiwagone earlier on told their women's roundtable that it is time for women to look out for gaps in society which they can fill in. She said it is important for women to value add their goods and also explore export markets, as the local market is actually shrinking. She added also joining women's business organizations is very important, as networking will open up more opportunities.
Yes, PJ. And now we go to your Maima Njoro, who's telling us about the situation in Bulawayo and, you know, just how the women there are coping.
From 2007 to 2008, when I was in the government, I was in the government. I was in the government. I was in the government of national unity. Amasenzo amaningi sewavala ukudla kuvela emsebenzini. Nxa usebenza ukhangelela ukuthi uyahola, ungahola ukuzithengela abantwana ukudla. But okwakathesi, yeyi bantu kunzima. Abanye bathengisa ama-juice, abanye labo lokhu besiya eBotswana le-South Africa ukuya-oda, abanye ba-oda khonapha kuma-Indian kuma-Chinese shops. Babe sebesiyathengisa labo ngoba akhula sibi lokho ukuthi ungathi umuntu kumele ayenze lokhu okungamnika imali masinyane ngaphandle kwakhonokho lokuthengisa emsikweni kuphela.
Omama nxa sibuya kundaba ze-economy, ikhampani nxa ifuna uku-retrench ayakhangela kumama first, ngoba anti abona ukuthi khona i-structure yethu ye-society yethu ngiyamadoda. So amadoda baloku bele ngomcabango lowana wokuthi khona omama they are not looking after ama families. So nxa kufuna ukwenziwa i-retrenchment uyeza uyabona ukuthi khona bayathageta omama. Nxa omama bedinga umsebenzi uyakwazi ukuthi khona kulezi ndaba lezi ezi-sexual harassment, omama bayaharaswa ngamadoda laba abaza kuba besebenza bayibo abachashayo abantu. So bayaharaswa umama sometimes. So kulezi nhlupho eziningi ezikhona ezikhona kumama ukudlula amadoda, ngoba amadoda akula sexual harassment.
That was Mr. Shoko from the Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, talking about the problems that women encounter, especially at the workplaces, where if they want to get employment, they go through sexual harassment, tanga wandida, sort of things. And we also had Maima Njoro just taking us through the various problems that women are encountering, and also offering some advice on what women could do to just alleviate the problems that they are facing. Lamhlanje kuhlelo lwethu Mavela sikhuluma ngenhlupho ezidibhekana labo mama ikakhulu kwezenotho. Sizweke ukuthi bana kule nhlolisiso enziweyo ngwaphuma umbiko ireport eveza ukubana omama abaningi bahola $100 amakhulu ikhulu lamadola ngenyanga. $100 ungeke wenza lutho oluningi. Ngakho ke namhlanje kuhlelo lwethu sikhangela njalo lokucebisana ukuthi singenzani njengabo mama ukuze singameleli iholo le $100 nonaleli. Singenzani ukuthi sitholele abantwa bethu kumbe sitholele imuli zethu ukuselela imuli zethu sibathumele ezikolo kule msebenzi eminingi ningi engenziwa engasiyo yokuqhatshwa kodwa zinjezwi singakhangeleli ekuqhatshweni nsuku zonke. Njalo kuhlelo lwethu lamhlanje sibe lenhlanhla enkulu ukubana silonkosikazi sehlile Gumbo Tafumane yenake ukumsebenzi lo owe network marketing. Ungasichazisela ke siyakwamukela kuhlelo lwethu nkosikazi Tafumane.
Yebo, ngiyabonga PJ. I-network marketing yindlela esikhona ku-21st century. Nxa sikhangelela ukuthi umumo wenotho jikelele kawumanga kahle, imisebenzi iyaphela. Abantu abalazo imali eziningi ezokuthi baqale amakhampani abo bodwa. Kodwa i-network marketing inika abantu i-opportunity ukuthi abe lakho ukusebenzisana le already established company kodwa engayisikho ukuthi umuntu ungumqhatshi but uyabe uyi business partner ku company naleyo kodwa wena u make sure ukuthi you are going uyabhadala ngokusebenza kwakho. So ngibona kuyindlela enganceda uku empower abantu ngendlela ezishiyeneyo nxa kuyikuthi abantu bengaba lokuvuleka nje ingqondo babe lokufuna ukufunda ezintweni ezintsha ezibuyayo ababe bengazange bavela bazifunda esikolweni.
Nkosika Zitafumane, this is a new concept in Zimbabwe, the network marketing business. Can you explain it just a little bit in English?
Okay. All right. Network marketing is an opportunity for you to partner with an already existing company which has done product formulation, marketing plan, pricing, and all that, so that you come in as a partner to market the products and you are paid according to your effort. So it's one of the best ways to earn money, especially when you are having a troubled economy, and it's an opportunity that allows people to earn money, to start up a business with low income, because most businesses they will.
I may just come in there, how does a woman out there who's listening right now know which company to choose? Because there are lots of companies out there and some of them appear to be bogus also. How is one protected, especially the woman who wants to start? They've heard you, they're interested. How do they make the best choice?
Actually, network marketing, you find there are so many things which are being offered. But you just have to find the passion, something that you can easily market. Just like you don't just start a business just because the business is making money, but find something that you are passionate about. Find something that you love with that company. Most of the people, yes, I know there are one or two bogus companies, but also you have to do the customer due diligence. Understand where the company is coming from. How is it working? Not just to just jump on any company that comes along, but network marketing will always work. But there are all sorts of things which are being marketed through network marketing. You've got supplements, you've got personal care, we've got water, we've got clothes, we've got jewelry, so many other things. So you just have to find your passion so that you'll be able to market.
Mai tafumanei, kune madzimai akateerera pari zvino. Imi mungava yambire kuti vaite sei mumwana kuti ndina mari yakawanda kuti nditange iyo network marketing iri kutaurwa iyi, asi mwoyo wangu uri kuda. Vangatange sei?
Zviripo ndezvekuti kana uchida kutanga business, unotofanira kutotsvagawo, because munhu wese, just like kana nhasi warwarirwa nemwana, ungaite sei? Ungabva watoti hapana zvandingaite, mwana ngafe, haiwa, hazvinzaro. Because kurarama kwako iwewe, kukwanisa kuriritira mhuri yako iwewe, zvakangofanana nekuti kune need iripo, an urgent need, so you have to make a plan. Because most of these network marketing companies, you don't need much to start. Most of them, they will be around $200 to around $500 as a minimum that you can start, and you can build on from there. Even others will be as little as around 150. Mm-hmm. But when then you consider kuti chichinozouya paku tengesa kwako, ma benefits achona anenge akamira sei.
Aiwa, tombo kubatai muri ipapo, nekuti tine vazhinji vangava chinyorera vachiti tinoda kuziva kuti chii chaizvo chiri kuitika munyaya iyoyi yemabhizimisi, kuti semudzimai ndingaite sei kuti ndiraramisewo mhuri. Pari zvino tinenge tine vamwe munyarikani vedu, amai Mara hativagoni. Tinokuchingamidzai, makadi yenyu. Aiwa, tiri wadi, tinoziva kuti mati mimi mune zvimwe zvamuchange muri kuda kuenda kunoita, asi sekuti takubatai kudai totombokunetsai tichiti kune vamwe vateereri vedu vari kubvunza kuti ndotangawo sei, ndinenge ndiri kudawo zvemabhizimisi pari zvino.
Ndandikuteerera madzimai vataura nechindevere avo vatsanangura zvakanaka chaizvowo. Vachitsanangura kuti madzimai anoda kuti vaitewo zvimwe zvinhu kuti vabatsirana nababa kuti mhuri ifambe zvakanaka, kuti chekudya chiwanike zuva rega rega. Ndinosapota chaizvo, ndinozvisapota zvanga zvichitaurwana namai Tafumanei. Iyo network marketing ndeimwe nzira zvakare, zvakanyanya kune vari muno mudhorobha, yekuti unogona kungopindawo mubhizinesi ratogara riripo. Zvekuti zvemari yevhu vari kutaura, kune mabhizinesi ari kutanga ne$35 yekuti unongopindawo imomo ne$35 yako, watiwo memba, wautotanga kutotengawo zvinhu tinotengesa, wachisa ma10% pamusoro, zvichingoenda zvichidaro. Saka vanhu vazhinji vanokwanisa kutotengesa vari pamba pavanotogara ipapo. Zvekuti kana vakungozikanwanzi mainhingi vanotengesa zvakati, vanhu vanenge vakutouya vachitobvunza kutiko nhasi munhu ndoda kutengawo zvakati munazvo here, vamwe vachiya kutozo oda ipapo. Saka unozoona kuti mari inenge ichidiwa kutangisa bhizinesi iroro haizi mari yakawanda. Handingapikisa nezvangu nevakaita savhi yamataura pekutanga kuti kuri kunzi madzimai akutambira $100 nekuti handina kumbe ndaionawo zvangu. Handizivi kuti vanenge vachiita mabasa erudziya vanopiwa mari yakadaro. Asi zvechokwadi, kana paine vari kutambira mari yakaita seiyoyo, vachida kuzokwira bhazi kuenda kubasa ikoko nekunoswera vachidyo ikoko nekudzoka kumba, kureva kuti vari kutongoshandira kufambira kuenda kunoshanda. Zvekuti handifungoti pane yatinoti return pachirungu inonyatsoenderana nebasa ravanenge vachiita iroro. Kana dei kuri kugadha papapi kana ripibhiza ripizaro basa ravanenge vachiita, mari yakaita seiyoyo zvechokwadi tingangoti kushandira mahara, nekuti haitombosvika kumba kwacho ichagona kutenga zvinhu zvaungafare nazvo kana kuti gurosari ringapedze mwedzi. Saka ndinongoda ndingati kuta encourage madzimai kuti ngatitsvage zvinhu zvatinoita nemaoko edu, zvisingati pe ndambotaura masikati kuti ukada kungoti ute basa rekunzi unokwira bhazi uchibva pamba uchienda kure, zvinogona kunge zviri zvinhu zvinonakidza kunzi vari kumukira amai vachienda. Asi tarisa kuti chichaunodzoka wakabata.
Aiwa, tombokubatai muromo ipapo. Mai hativagoni, tombokubatai muromo nokuti nhasi nhare dzedu hadzisi kuregedza kurira, dziri kuramba dzichirira. Tine vanhu vakatomirira vari kunzwa kupiswa kuti vabvunzewo kubva kwamuri kuti tombotora amai Shamiso tinzwe kuti pamwe vangade rubatsiro kubva kwamuri musati mabva zvenyu panhare. Hallo, mai Shamiso.
Hello.
Makadii mai Shamiso?
Tinofara, makadi nei?
Aiwa, tinofara, tinokuchingamidzai pachirongwa chino cheWomen's Round Table. Taura yenyu nyaya yenyu.
Okay, isu takato kuti semadzimai kaka tiri kushipika kuchengeta mhuri tostega. Saka right now mabasa hakuna, taakutoshandawo mabasa emumba iwaya kuti tikwanisewo kuchengeta vana. But the marriage that you know that she wanted that you know $100 after that was papa.
Saka amaisha miso tina amai ativa gone varipana panyanzvi muzvina business mungade kutaura navo pamwe mungabatsirikane kuti muvavunzwe kuti mungaite sei kuitira kuti remangwana riite riri nani kumurenyu
hongu ndizvozvo isusu taifanwa kuti pamari dzedu dzatinoshanda isusu mudzimba mukadzi kuti kwanira chero kuti uti mwana uzoti bus fare zvawanda nzwa vachitaura vachiti kuzokwira bhazi kuzodini dini wotonoti iwo washu mari yese inoperera kumwana just because baba wacho anonge asiri kusupplya.
Aiwa tinotenda mai Shamiso, handizivi kuti pane mubvunzero wamamuchida kubvunza tisati taenda kuna mukoma Adam. Aiwa tinokutendai. PJ, we heard there from Amai Shamiso, who saying that, like the report just said, the survey, that some, you know, people are getting $100 a day. That's what she is earning. And she has now had to go back to being, you know, a helper in a home so that she can look after her family. So she's also saying she is very happy with what Mai Advagone was saying about having to review whether you really need to go to work if you're just working for bus fare. You need to find out what other means you can do so that at the end of the month you have a little to put aside.
Yes. Silomlaleli lapha osecingweni osebambe ongane okusikhatshana uthi ngiqale ngikhulume la eMavelas.
Aiwa, go ahead PJ. Aiwa, Mkhulu Adam has been waiting for a while.
Yeah. Mne wethu Adam, siyakwamukela kuhlele.
Ngiyabonga dadhe linjani mama?
Hayi siyaphila. Wena ke usithinta ngocingo ungapi kwelizwe? Umbe komhlaba.
Sekezi.
Sekezi.
Yebo.
Uluzwile udaba lwethu olusegudwini lamhlanje sikhuluma ngokuphathisa omama ukubana baselele imuli zabo. Ngoba imisebenzi yangkhona vele kayikho. Labo abasebenzayo abalutshwana bahola iholo eliyingcosana vele elingeneli ukubana liselele imuli. Wena ke uthini ngalokho?
Ayiqinise likhulu leli kakhulu mama elikona lapha endlini yami.
Yeah.
So mina ngendlela engibona khona into engaphathisa omama ukuthi bephile onganeno kuleli lizwe. Sabakhuthaza ukuthi bangabambana nomama benze ama-cooperatives.
Yeah.
Yes. Ngoba inani lelinye uma ngikhuluma something like $100 something that is useless.
Yeah.
Ayenze lutho emulini ngoba singakhangelela ama-expenses kulokudla kule-transport kulesizinto ezifanazo nalezo angeze baphathise ndawo.
Yeah.
Uma sikhangele vele women are being undermined lapha elizweni lakithi eZimbabwe lapho.
So kungenziwani-ke wena ukhuthaza ukuthi kwenziweni ukuze sithuthukise impilo yabomama?
Kona uma kade kusenzeka made singathola maybe inhlanganiso engasiza omama imali kuba bekhona ithi khona bebambane bevule maybe into ezinjeamabhizinisi ama-cooperatives okuthunga ukupheka kumbe ukufuya kona lokhu ngibona ngani lokungabaphilisa kakhulu bethole into engani benzuze ebonakalayo.
Anjobe.
Yebo ma.
Ya, ikulungile. Zaya, siyabonga kakhulu mne wethu ukubana usiphathisile uhlelo lwethu. Uyabazwela omama. Yeah. Mukoma Adam there was actually just saying yes, we realize that there are so many problems facing women and $100 is not enough. It actually is enough just for bus fare and nothing else. There are so many other bills. So women should be helped in order to look after their families.
Well, that's a valid point right there, PJ. But before we take our caller gift, I know he's burning and he would like to ask some very important questions. But we have our other guest, Mrs. Rachel Chibaya. She's a lawyer. And why we pulled her in is because, you know, there is a lot of talk about starting savings clubs. But we want to make sure that women are protected. So we roped in Mrs. Chibaya to help us just explore that option, that how can women make sure that they're protected should they want to go that route. Hello, Mrs. Chibaya.
Yes, how are you?
Welcome to the Women's Roundtable. We are very happy today because we have a businesswoman waiting on the side, and now we have a lawyer. So the team is called, you know, really complete. But as you heard earlier on, women are being urged to start savings club as a way of pulling together funds. But as a lawyer yourself, what steps should women take before they go into some of those clubs?
And especially in network marketing, there are other companies that are scamming these women.
Okay, my advice to those women as a lawyer is that they are supposed to put whatever they are intending to do into a document, something like an agreement, a memorandum of agreement. Mm-hmm. Talking about those clubs you referred to, mm-hmm. I'm sure they can do something like sit down and have a constitution for that particular club on how they are going to be regulated, mm-hmm. how they are going to operate, this and that. So to start with, I'm saying they're supposed to be able to approach a lawyer for legal advice, because these documents I'm talking about are usually drafted by lawyers. Mm-hmm. They might not really know how to draft those. So I encourage women to approach legal practitioners, mm-hmm. and then they are assisted on drafting such documents.
Thank you very much, Mrs. Chibaya. Mungoti ga, nerwa amai, kune mamwe madzimai ari kunzwa ko ari makrabhi iwe aya angada kunzwa. Tisati tatora zvedu mukoma gift.
Zvakanaka, ndinokurudzira madzimai kuti vaite vabatane pamwe chete, voenda kune gweta rinokwanisa kuvabatsira kuti vanyore ratingati bumbiro remutemo rinenge chizovabatsira pakuti vanofambisa sei club yavo, zvakuronga zvacho, mamembers acho, kana paine munhu adefault, penalty yacho inenge yakamira so. Gwaro rakadai iri rinogonekanwa kunyorwa negweta. Saka zvakakosha kuti vaapproach a lawyer ovaitira that agreement, what I refer in English, the agreement of sechira kuti ise ratingati gwaro rinenge richivabatanidza, richivaumbiridza kuti vachashanda sei mune zvavaroda kupinda mazviri. Kunyange iyo nyaya yepartnership yamambotaura, they also need what you call a partnership agreement, pakuti it's a document again derende rinonyorwa negweta. Saka madzimai ngava vakasununguka kuapproacha. Pane maorganizations anoasisa madzimai pachena, pane maorganizations anobhadharisa sanika kwatinoshanda private practice, but ngavasunguke kuapproacha magweta vobatsirwa kunyora magwaro anovachengetedza marights avo.
Okay, tombo kubatai muromo ipapo, maichibaya, tichienda kune mumwe wangu PJ kungoti ati fahla, esindebele vamwe vanzwe zvamataura. Unless imi muchitaura,
munotaura here? Uyakhuluma?
Yes, I'm angry.
Okay, aiwa, tinotenda PJ, go ahead.
Hai, ungasenane, unko sikazi rashe uchibaya lapa ube kuluma, yenage ulikoeta, ingweti kweze miteto. Yenage utiena, nga usungula ibhizimusi, ikakhulu nga ukuthi usebenzelana labanye, njenge nhlanganiso, ikopa, kumbe iklab. Okukhulu kumele libe logwalo, olukakathekileyo, okungaba i-contract, okungaba i-constitution, isisekelo sombuso kumbe izibopho zokusebenza kwe-organization yenu. Lolu gwalo ulilakho ukubana lincediswe ukululoba zinhlanganiso ezizimeleyo, inhlanganiso ezinjenge-women in business lezinye ezehlukeneyo, kumbe le nhlanganiso zamagqwetha balakho ukuthi balilobele ngaphandle kwembadalo. Nxali le mali njalo kwebe kukuhle ukubana lihambe ku-private practice liyebhatale lezimali zenu. Kodwa-ke kuqakathekile ukubana libe logwalo, i-contract, olokusebenza kwenu, ngoba kusasa lizakhala selibuthanisile izimali zenu, omunye abalekele imali zenu zonke.
Aiwa PJ, iro idama ramataura, asi nguva dzedu ndo dzadyanana. To our guest, Mrs. Rachel Chibaya, a lawyer in the house, and we have also Mai Mara Hativa Gone, a businesswoman. Please stay on the line, and I think we have lost Mrs. Tafumanei. Oh, she's back. So we are happy to also have Mr. Fumanai. And we have a listener, Mukoma Gift. We haven't forgotten about you. Please stay on the line as we go to our live streaming. Please, you can catch us on www.voazimbabwe.com. Stay tuned. This is Marvelous Mhlanganyahuye.
Mina Praxit is Jeremiah, silivalelisa, lina valalelbe tu abe radio, koto wakezi lokes kona, evu lenjini, weminye imzuzu, ingamashumi ya matatu.